Munyika maita chirwere, chirwere cheurumende isina hanya nevanhu, isina basa nema citizens, inotora mari ichiendesa kune zvimwe zvinhu zvisina basa. Taitarisira kuti hurumende pari zvino yainge yagadzira hwange koliari kuitira kuti magetsi awedzere munyika. Yakatadza kubhadhara mari inofanira kunge ichibhadharwa kuChina yainoti shamwari yayo. Iko zvino China yakuda kutotora hwange koliari iyoyo ende ikasabhadharwa. Tichatoenderera mberi nedambudziko rakanyanyisa rekushaya magetsi. Zvavakawana kubva kuSmith regime vatadza kuzvigadzirisa kuti zvirambe zvichishanda. Kariba dam yakavakwa naSmith nepower station yacho vatadza kuimaintaina kuti irambe ichitipa magetsi. Saka totori nedambudziko munyika. Unotoshaya kuti kana vachitaura kuti Zimbabwe is open for business vanorevei, nekuti hakuna bhizimisi rinofamba kusina magetsi.
Dr. Mavaza, manzwa zvataurwa navadzokora uyewo nyaya yedambudziko remagetsi rakabata nyika iri, munoti
totaridze kuti Zimbabwe neZambia yakaiwa nedambudziko remakushaya kwemagetsi kubva nezuro nemarumwe zuro, zvichitevera dambudziko rakaita kana padziro rinonzi synchronized blackout. Left Zambia neZimbabwe isina magetsi. Chivi zvakatonga nevanoona magetsi kana the Southern African Power Protocol or Power Pool Coordination. Magetsi haasi shaka nekuda kwekutadza kutonga kwehurumende. Magetsi ashaka nekuti pane chaitika kunzvimbo kana kugwenya remagetsi renyika inobata nyika mbiri, Zimbabwe neZambia. Iko zvino izvi nyika mbiri varinda chimbi chimbi kuita kugadzirisa dambudziko iroro.
Asi musati maenda mberi Dr. Mavaza, dambudziko harina kutanga nechipiri nechitatu, idambudziko ragara riri rumwe ramagetsi muZimbabwe.
Asi dambudziko razoita kuti magetsi aya arambe ashayike kwenguva yakareba sezvakaita nezuro nemarumwe zuro. Idambudziko rakonzerwa iroriri neproblema yatataura nezvaiyi. Ehe, magetsi agara riri dambudziko nekuti kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika, asi hurumende yakagadzira gwenya rekuwani ranga riri kunyebewa navadzokora kuti vakadyira mari vakagadzira vakatoshanda magetsi akatobeta nani. But pakati yakaitika iyi mazama irapfuura and iri kuramba ichingoitwa ichingowedzera nemazuva ari kuteera iri pakati pekugadziriswa, hainei nekutadza basa kwehurumende.
Vadzokora, ndadzwa muchiseka, pindurai tinzwe.
Ungatadze kuseka zvinotosekesa chero mbavha yakawanda. Vamavaza vari kuti nyaya iri kuitika muZimbabwe yemagetsi haisi man-made. Voda kutaura zvakare kuti zviri kuitika kwese kwese. Aiwa, hazvisi kuitika kwese kwese. Magetsi ari kuenda muZimbabwe zvakanyanyisa, zvakapfurikidza mwero. Uye nyaya yavari kutaura kuti haisi man-made iri kutori man-made. Ndivo vari kutadza kubhadhara mamillions ari kudiwa kuhange power station. Ndivo vakagara pasi vakanyorerana neChina vakati itai zvakati, vakapiwa mazibhiri akakurisa kupfuura mwero, nekuti ndo zvinoita China izvozvo, inobatirira, haisi shamwari yakanaka.
Dr. Mavaza, pane vamwewo vari kuti dai hurumende yakwanisa kuti iise solar mudzimba kuitira kuti magetsi ari kugaiwa munyika achinangana nemaindastiri, munoti uye munoona chiri chinhu chinoitika here?
Hurumende yachotanga yakatoisa bhajeti yekuti vanhu vaisirwe solar mudzimba. Iko zvezvi kune makambani akawanda ari kuisa solar mudzimba mumaruva, vanhu vachibhadhara mari shoma shoma inobvira $3 to $5 pamwedzi yekuisira solar. Kana mwedzi mazuva akatarwa akwana, vanenge vasisabhadhari inenge yava yavo. Kana in other words, vari kungotenga mishini inoteya simba rezuva kuti rishandiswe mukati medzimba. Saka iko zvinezvi hurumende yakatora seproject number one kuti by next year, kupera kwegore rinouya, dzimba dzakawanda dzinenge dzava nesora kubva mumaruva nemumaguta chero pauri muZimbabwe varoedza kutaura kuti tikwatishandise sora dzakanyanyisa, nekuti zuva ndiro rasina rakawanda kupfuura zvimwe zvese zviri kuitira izvi. Saka haisi nyaya yepolitics. Vadzokora ngavadzidze kunyara kuti kana vataura pamusoro pedambudziko ngavasangoisa munyu pasingaiswe munyu. Ngavaise chokwadi chivandidzike chega chibude pachena pasina nhema dzakazadzwa neuvengi wemunhu akaenda nyika yake.
tipende chirongwa wajokora. Dambu zikore magetzi ringa gadziri sikuwa sei. Shisha munga kuru zira kutidae zaitwa.
Dambu zikore magetzi rinoto gadziri sika. Kana urumende ya buda munyaya. Zeku pindira wachita tuma project. Tukwe nema. Project ito taorwa. Iyo yeyo. Yaka ngufana nane ya gaitwa na chivayo. Kutaka $272 million. Hakuna kana chakaitwa kugwanda ikoko. Ndoswa watanga kuita zakare ipapa. Chavanofanwa kuita kusia ma private entities achipinda achigadzira ma solar farms ivo vachiendesa kune vanhu vanoziva zvavanoita kwete kupa ma projects nema tender kuna ana chivayo nema Chinese asina kuvimbika tine ma Zimbabweans ari muno mu diaspora anogona kunoita basa irorero nekutofambisa zvinhu zvakanaka.
Dr. Mavaza, tipende chirongwa, dambudziko ringa gadziriswa sei?
Dambudziko ririkutogadzirwa izvozvo sechitora vataita nyika iri kuedza kuti mativi nemamwe magetsi anoshandisa zuva atoti sola. Chepiri, tiri kugadziriswa zvakare kuti tive nemamwe magetsi iwayo anoshandisa mvura atoti hydroelectricity. Panga parokanganiswa nevanogadzira magetsi pagadziriswe. Uyezve, chokwadi chekuti dzimweni dzenguva panowanikwa huri. Mumabasa anenge achiitika hurumende iri kuedza nepainogona kubvisa chese tingangova huori kuti nyika igowana magetsi akakwana